mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 yamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vekanzuro yechitungwiza vanoti vacharamwa mabasa kutanga kwemwedzi unouya musi wa11 kunyana kana zvichemo zvavo zvikasagadziriswa. Zimbabwe National Roads Authority inoti kubva nhasi 29 yamavhuvhu yakwidza mari dzinobhadharwa pamatoll gates. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano matatu anomirira vashandi anoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo pamusoro penzvimbo dzavo dzekushandira vacharamwa mabasa kutanga mwedzi unouya musi wa11 gunyana. Mugwaro rakanyorerwa hofisi yehurumende inoona nezvevashandi, masangano awa anoti nzvimbo dzavo dzekushandira pamwe nekushayikwa kwezvekupfeka zvekushandisa pabasa zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa. Gwaro iri rakasainwa nemasachigaro emasangano anoti vaWC Benura vechitungwiza Municipal Workers Union, vaG Chikotora veZimbabwe Urban and Rural District Councils Workers Union uye vaG Chikotora veZimbabwe Urban Council Workers Union navaW Kawisi veZimbabwe Urban Councils Workers Union. Mutungamiri wesangano revashandi rechitungwiza Municipal Workers Union vaEfrem Katsina vanoti masangano aneta nekuendesa zvichemo kuvashandirwi pasina chinobuda, naizvozvo iri kupa hurumende masvondo maviri kubva svondo rapera, achiti kana zvichemo zvavo zvisina kugadziriswa vashandi vacharamwa mabasa kutanga musi wa11 gunyana.
Vashandi vafunga kurangwa mabasa nekuda kwezvikonzero zvakati kuti vachishandisa Labour Act 2801 inoshanda munyika medu meZimbabwe.
Chii chiri kunetsa nai vakatsina?
Vashandi vari kutsutsumwa zvikuru nemashandiro avari kuita, atingati maworking conditions, nekuti pavari kushandira vazhinji vavo havana zvipfeko zvinotarisirwa kuti munhu anga ashande panzvimbo dzavari kushanda. Semuenzaniso, vamwe vanotoshanda kusuwereji vachibata tsvina yavanhu asi vasina magloves, vasina mainifomu akakwana, vakawanda vasina protective clothing iyoyo. Ndizvo zvezvimwe zvezvinhu zvavari kutsutsumwa nazvo kuti aiwa, utano hwedu hwakakosha kudarika zvimwe zvese. Uyezvewo madzimwe nzvimbo zhinji dzekanzuru, mapremises ekanzuru kunoshandira vashandi vekanzuru, hakuna matoilets, hakuna mvura, asi vanongonzi uyai kubasa zvakadaro uye vanongonzi uyai mushande zvakadaro. Uyezve mamwe imwe furniture iri kushandiswa iri kugarirwa navashandi vekanzuru kana madesk avainavo kana machair, mukamaona hamuzodi zvakare kana kuzoda kumaona nekuti hazvina kumira zvakanaka. Vazhinji vamwe vanotogara pazvigubhu. Machair chaiwo hakuna, hakuna furniture iriko.
Makamboita hurukuro nemushandirwo wenyu here, uye chii chakabuda muhurukuro idzi?
Tabvira kare tichitaura nezvezvinhu izvi, asi hakuna munhu ari kuteerera kuti atorowo matanho zvigadziriswe. Saka vashandi vataiwa, isu tinoziva kuti mari irimo mukanzuro ende tinoziva kuti iri kuabhiuswa. Semuenzaniso, izvezvi mumastreets muri kupisa kwazvo nemari, nenyaya yemari yaitota 20 million US. Inongonzi yakashayikwa pakanzuro. Isu nguva yese taiti kanzuro iri kukolekta maRTGS, asi tozonzwa pano kuti 20 million US dollars yakangotsakatika. Zvakatsamwisa vashandi izvozvo zvakanyanya, nekuti hatisi kuona kwatiri kuenda mberi, tiri kutoona kuti tiri kudzokera kumashure. Uye employer wedu ane imwe arrogance yakaipisisa yekutoti level racho rearrogance iroro haritori legendary. Saka tiri tutsumwa vashandi vari kututsumwa nekuda kwaizvozvo. Mamwe mapremises ecouncil haana magetsi zvamuchose. Vamwewo ndovanoita mashift work. Mashift work vanoita vanogona kupedza basa kuma8 kuma9, asi havana panguva idzodzo makombi anotakura vanhu anenge asisipo, vanenge vatoregedza kutakura vanhu. Saka panguva idzodzo munhu anozofamba 5 kilometers or more kuti aende kumba kwake, zvinogona kuzomupa njodzi munzira, kusangana nematsotsi nezvimwe zvakadaro. Tinotore maincidents akadaro ekuti nevashandi vakawanda vakaatakwa nematsotsi, asi kanzuro haina matanho ainombotora pamusoro pezvinhu izvozvo. Zvakarewo mamwe mapremisi ndeyekuti vashandi vekanzuro, mapurisa anogona kunzi agadhe mapremisi matatu iye ari one usiku hwese. Haana cheni, haana tsvimbo, haana chinhu, ndiye anenge angori iye pache zvake nehembe dzake dzekumba. Saka toona kuti zvaa zvakaoma, mashandiro acho anotyisa.
Zvimwe zvichemo zvevashandi ndezvipi vakatsina?
Mosquito munoshandirwa, tingatora nezvenjodzi dzekuti pamwe pacho pane nyoka chaidzo. Tinotora nemwe incident zvakare, imwe sisi wedu vakatoatakwa nenyoka vari pabasa, asi hakuna matanho futi akatorwa. Saka ndo zvimwe zvitsutsumo zvine vashandi vechitungwiza municipality zvaita kuti vati aiwa, zvakwana, hatichada kuramba tichingoshandiswa tichipinda munjodzi. Saka vashandi vati patasvika tasvitswa pasiripo. Tinotori nemamwe maizeni zvakare, vashandi vakafa nekuda kwemotikari idzodzi, vamwe vashandi vakakuvara nekuda kwemotikari idzodzi, asi hapana kana matanho anotorwa. Saka tati isusu kwete, tombomirira ipapo tomboona kuti vanogadzirisa here pa-14 days atavapa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano revashandi rechitungwiza Municipal Workers Union vaEfraim Katsina vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tatadza kubata mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zimbabwe National Roads Authority kana kuti ZINARA inoti kubva nhasi muvhuro 29 yamavhuvhu, mari dzinobhadharwa pamatolgate mumadhora emunyika dzichakwidzwa zvakare. ZINARA inoti pamitero mitsva iyi, motikari diki dzinenge dzave kutarisirwa kubhadhara chiuru nezana remadhora emunyika, makombi achitarisirwa kubhadhara chiuru nemazana matanhatu ane makumi mashanu emadhora emunyika. Mabhazi anotakura veruzhinji anenge obhadhara madhora emunyika zviuru zviviri nemazana maviri, marori achibhadhara zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mashanu emadhora, magonyet anenge obhadhara madhora zviuru zvishanu nemazana mashanu emadhora emunyika. ZINARA inoti miripo yemadhora ekuAmerica haisi kuchinja. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoti ZINARA yaifanirwa kupa vanhu nguva yakakwana sezvo vari ivo vachabhadhara mari iyi, kwete varidzi vemotikari dzavanokwira. Mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti izvi zvinoratidzawo kuti dhora remunyika riri kukundikana, izvo vanoti ndoumwe mutoro uri pavanhu.
Tizive chikonzero chekuti sei ZINARA yakwidza matolgate nemari yemuno muZimbabwe yatinoti mabhondi. Izvi zvinoreva kuti veruzhinji vachaomerwa, nekuti vemabhazi nemuchovha vanongokwidzawo mari idzodzi vachiisa kuna pasenja kuti varambe vari mubhizinesi. Idzi mari dzichakwidzwawo kumabhondi. Tiri kuonawo kuti ZINARA inenge iri kumanyikidzana nenyaya yemaretsi emuno kuti inenge yanga yasare yaona kuti mari iyi haichaita. Izvi zviri kuitika izvi hatina kumbobvira tapuhwa chikonzero sei vakwidza mari idzodzo, zvichireva kuti mari yedu haina kudzikama pamaketi.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare kukadoma neStudio 7.
Thank you.
Zvichitevera kukunda kwakaita bato rezanupf musarudzo yakaitwa kugokwe kabuyun nemusi wemugovera dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti Zimbabwe Electoral Commission inoita seyakaronga zvesarudzo iyi zvakanaka asi vachiti kurohwa kwevanhu kwakaitika kunofanirwa kutsanangurwa. Vakakunda musarudzo iyi ndevaSpencer Chuma vezanupf avo vakakunda vaConstantine Muguti vebato reCitizens Coalition for Change. Vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti nyaya yekurohwa kwakaita vanhu inofanirwa kugadziriswa nekukurumidza kuti zvinhu zvakadai zvisaitika zvakare.
Chipo ndechekuti zvangoratidza kuti kana pane sarudzo yechokwadi yemandorokwati ngakuitwe inonzi long term observation, nekuti tinoona kuti pakanyanya kuita bongozozo vamwe vaikupidza havana kuwana mukana wokushambadzira maprogramu avo. Aiwa, sarudzo yakaitwa hayo zeki iri kuti zvakafamba zvakanaka, vakakunda vakakunda, asi pakangoitawo dambudziko nokuti hapana ripoti ichanyatsobuda inoratidza zvakaitika pakutsvaga mavhota acho. Ndosaka ndichiti inini sarudzo iyi yanga ichida long term observation.
Pane zvimwe zvakanaka here zvakaitwa musarudzo iyi zvamunoda kuona zvichiitwa pasarudzo dzekune dzimwe nzvimbo?
Chinonetsa ndechekuti vahwandikana, imba yakazara hutsi nechinai, sadza racho rinobva raita mbodza. Kuti ndiitaure kuti pane zvakanaka, ini ndandisipo mudayiro racho, handingakwanisi kutaura, asi kungoziva chete kuti pane vanhu vakarohwa, vatapi venhau vakarohwa, ende vakuru vezanupf vainzi vanga vari kuva vajuliya moyo navamwe vakadarwa naLarry Mavhima, zvinonetsa. Asi marongerwo akaitwa nezeki zvemaballot papers nekugadziridza hapana chinenge chakaipa, nokuti takaitongodzwawo vachiti zvichinzizvo musi wesarudzo zvakanga zvakamira zvakanaka. Saka tingangoti kuadministration yesarudzo zvanga zvakanaka, asi kupolitics yesarudzo ndinoona sekuti pane zvigamba zvoda kuti zvigadziriswe.
Vangwenya, munofungei kana kuti munoona sei nyaya yemhirizhonga iri kuramba ichiwedzera tatarisana nesarudzo huru dzegore rinouya, munozviona sei?
Ichokwadi mubvunzo wakanaka, nokuti ZEC ine multi-party multi-stakeholder liaison committee ine mapato ese anotonga neanopikisa. Saka ngazvitogadzirwa iko zvino iye mangwana chaiye kuti sarudzo haifanirwe kunge ine bongozozo. Chekutanga chepiri ndechekuti isusu vari kuzhe kweruzhowa tinobvunza kuti kozvino kana bato runotonga riro rinogona basa richishambadzira kuti takagona basa, kosei pane bongozozo vanhu vachirohwa vamwe vachirambidzwa kuita basa ravo? Saka zvakakosha kuti ZEC nemabato akazvimirira ega civil society organization watogadzirira iko zvino, kuitira kuti kana constituency yega yega kana wadi yega yega ikaita bongozozo rakaitika kumbuyuni, sarudzo yacho inobva yabviswa yakanzuriwa. Saka zvakutotiratidza kuti gore rinouya mukoma wande zvinenge zvisina kumbira mushe, ngatitogadzirira makuva hatichazvinzwisisi manje kuti demokrasi yacho iri kupi kana uku tirikuda kugadzirira sarudzo, asi ukuti hakunotenga minda yekuisa makuva.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti dunhu raro reNorth America Province richaratidzira panenge pachiitwa musangano wepagore wegungano reUnited Nations General Assembly mwedzi unouya, misi ya23 na24 Gunyana. Citizens Coalition for Change North America inoti vacharatidzira pamusoro pekwavanoti kutyorwa kwekwedzero dzevanhu nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo. Vakafanobata chigaro chemunyori wedunhu res CCC North America, Dr. Roni Muvirimi vanoti tsanangurira zvakarongwa pazuva iri.
Muswa 24 September, zvizvarwa zveZimbabwe ndechemwari dzavo vachazenge vachiungana kuUnited Nations headquarters iri kuNew York. Panguva iyoyo yavanenge vachisangana vachidemonstrata inguva inenge ine inonzi General Assembly yeUN. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiungana zvichida kuti vaite kuti zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvoutsvanyiriri zvibude pachena, nyika dzese dzizvizive. Vanenge vachiitirawo kuti vanenge vachidawo kuzoya vachidetsera kuZimbabwe nezvinhu zvakaita sevota education, vanouyawo vachizobetsera. Vanenge vachida kupawo advise yekuti zvinhu zvinofambawo sei, vanenge vachiuya vachizobetsera. Ende kuti zvinhu zviitike izvozvizvi, zvinotoda kuti zvizvarwe zveZimbabwe zviende zvinonoshambadza pamberi penyika yese kuti vanhu vazive zvese zviri kuitika. Izvi ndo zvichazenge zvichiitika musi wa24 September 2022.
Ari kuronga kuratidzira uku ndiani?
Vari kutungamirira kuratidzira uku i-organization yemaZimbabweans inonzi Zimbabwe Diaspora Voices. Zimbabwe Diaspora Voices yakaita reach out kune mamwe maorganizations akasiyana siyana kuti vauyo vachivabetserawo pakuronga eventi. Kusangana kwavari kuita uku panenge paine maorganizations emaZimbabweans akawanda ari kuuya achisangana, zvichireva kuti any Zimbabwean anenge achikwanisa kuuya anokwanisa kuuyawo kuzoratidzira musi iwowo.
Urongwa hwechiitiko ichi hwakamira sei pari zvino? Zviri kufamba sei?
Pari zvino zvinhu zvese ndoti zviri mugwara chairo rakanaka. Vanhu vachazenge vachisangana musi wa24 September, vanhu vachaungana vachatanga kuungana na10 AM and then kuratidzira uku kuchaenderera kusvikira na4 PM ndo pazvinenge zvichizopera.
Tinoziva kuti pane zvimwe zviitiko zvakarongwawo. Mungatitaurira chii pamusoro pezvirongwa zvokutandadza vanhu zvamuri kuronga?
Inini ndiri secretary or caretaker secretary weCCC muNorth America. CCC muNorth America vakarongawo maevents avo anenge achingoenderanawo nepa UN ipapo. Nekuti zvatakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinongosapotawo CCC kana zvichinge zvauya zvichida kuzoratidzirawo musi wa24, ndikati varongerewo zvimwe zvavanokwanisa kuzoita. Saka tine zvatakaronga musi wa23 nemusi wa24 September. Musi wa23 September pane hurongwa huri kutungamirirwa navamuliro weHuman Rights and Democracy, iworkshop yavari kuronga iyoyo. Izvozvo zviri kurongwa musi wa23 masikati, so ndo chiitiko chekutanga. And then pane chechipiri chichaitika musi wa23 September, Friday iyoyo, chatiri kuti ira manheru yemusi weFriday, kuWyndham Hotel yekuNew Jersey kunenge kuine yatiri kuti ira musical event yatiri kuti ira muimbi anenge ariko watinenge takaisa pamusoro ndiye vaPaul Madzore. VaPaul Madzore vanozikanwa chaizvo nokuimba kwavanoita kubva kubato reMDC mazuva anaya, maimbiro avanenge vachingoita, munhu wese anoziva zvavanenge vachiimba, ndiye anenge ari mukuru anenge aripo. Tichazenge tine mamwe vaimbiwo vechizvarwa chechiZimbabwe vanenge varipo. Tine bhendi richabva kuPhiladelphia rinenge richiimbawo. Tine muimbi Mpostori Wenzi vanenge varipo. Pari zvino tine vanhu vari kutaura navamapfumo kuti vanzwe kuti vamapfumo vanokwanisa kuuyawo here. Event yedu yechitatu inenge iriko usiku hwemusi wa24 September. Iyi ifundraising dina iri kurongwa neCCC yetiringe tichiita nazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviripo kuti kana vachikwanisa vauyiwo kufundraising dina yedu iyoyo, yekuti tinenge tichida kuonawo kuti tinokwanisa kuwana mari yekubetsera musangano wedu. Fundraising dina iyi inenge iriko, inenge ichitanga na7 PM. Kuti munhu akwanise kuuya kuzoparticipata mufundraising dina iyi, takaronga nehotera kuti vanhu vakwanise kuuya kuti vazowana pekurara musi Friday nepekurara musi Saturday vanenge vachida kuparticipata mumaevent aya.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori webato reCitizens Coalition for Change North America, Dr. Roni Muvirimi, vari parunare kuOhio neStudio 7. Sachigaro webato reZANU PF mudunhu reNorth America, vaRegis Charuvira, vanoti vatsigiri vebato ravo vanenge vari kwovo kuNew York vachitsigira mukuru wavo vaEmerson Mnangagwa. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzegore rinouya dzinofanirwa kuitwa pasi pesangano reUnited Nations kuti zvinobuda musarudzo idzi zvitambirwe zvakanaka. MuNewsday makare, gurukota reZimbabwe rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanobvuma kuti vanhu muZimbabwe vari kurarama nemari dzinobva kuhama dzavo dziri kunze kwenyika nokuti nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamisa, dai vaita plani zvokuti vanyorere kana kuti vaende kuUnited Nations, kuEuropean Union, SADC, African Union, voisa zvichemo kumasangano epasi rose anorwira kodzero dzevanhu, aise maziso avo muno muZimbabwe. Onai zviri kuitika ugogwe, ndo zvaitika ugogwe, onai ndo zvichaitika kuna 2023. Vanhu vachavhota nokutya, vanhu vachavhota vachimbunyikidzwa vachirohwa, onai vamwe vari kupisiwa makumbo. Zvichaitika kuna 2023, mari dzavo dzaazobuda zvakanaka, vanhu vachaenda kuna vhota vaakutya. Saka taakukumbira mukuru webato reCCC vaNelson Chamisa vaite plani, nokuti 2023 shuwa maonero atiri kuita tiri kuvara nenhamo. Hapana chirikumboshanduka muZimbabwe nezviri kuitika muZimbabwe. Onai zvaitika ugogwe ndo muenzaniso watinofanira kutarisira kuti uri kuuya kuti muenzaniso uyoyo muna 2023. Saka tiri kukumbira kuti utungamiriri hwepamusoro hweCCC utrye plani kugadzirisa ingave mareforms emaelections zvese vomhangara kupasi rose ruuye rimonite muno muZimbabwe paitwe free and fair, vanhu vasarudze hurumende yavanoda. 2023 shuwa tiri kuona pasina shanduko zvakaramba zvakadai.
Mangwanani pano pastudio 7 muri kutaura nambuyata kuno South Africa vatanonoka hwande. Tashamiswa zvikuru nezvinoitika nevanhu veZANU PF. Minista vaJulai Moyo vanga vaenda kunoita ikoko kugogwe. Isinoziva kuti vashamisa ndo vanga vaine musangano kugogwe. Kuvo vaenda kunoita iko nekuru yavo, dhiminista herawo, venga vanobvonyepa kuti isusu veZANU PF hatikurudzire mhirishonga. Kuvanga vaenda kunoita ikoko. Vari kupiko vamugwadi vataure kavatiudze kuti vaJulai Moyo vanga vaenda kunoita ikoko kugogwe. Zvavanoramba kuti hatikurudziri mhirishonga. Kutaura chokwadi kunzi fair fair paground, fair fair paground. Havamire naChamisa, ZANU PF haimire naChamisa iye. Saka vachiita sevanotyisidzira kutyisidzira kuti vanhu varege kuenda kumisangano yeCC. Zvakaoma, zvakaoma, tatenda hedu.
PaStudio 7 apo tinoti makadini vashama vedu vanotipe nhau dzinotifadza. Ndirikuti PaStudio 7 apo vanhu woye musanyeperwa ngemakerekaya kuti ukasaivhotere bato rakati kudenga hauendi. Ndiani wakamboende kudenga akadzoka akaziva kuti kudenga? Ungaone munhu wese akafa unocherwe gomba ofushirwa, wese munhu unopfushirwe pasi apo. Saka ndezvemunoda kuziya, anhu ngwarirai, itai kuti mugare zvakanaka, muchare muchiri apenyu. Mukade zvekuzoti ndichazondi handizoendi kudenga, denga racho wakarisvika ndiani? Chinhu chese chinodonhe pasi, unyati shizha rinodonhe pasi, chino chinodonhe pasi, zvese zvinodonhe pasi. Saka iwo ndiwo unozi kudenga kwacho wakambone ndege inoyotakura vanhu heri uri chamboende kude chamupirikedza uyu kudenga wafe zvakanaka. ipopo patarisisiyana ndokuti mungwarire makagara mukati mwekurarama. Hatidi izvozvo zvakadarozvo muchindoteerere zvisikaiti muchindovhundusirwawo ngemakereke. Kune makereke ari kuzviita kuti konoska vhotori bato rendinoda kudenga haaende. Hakuna mutemo wakadaro. Ivo vhotere zvinode mwoyo wako. Ivo ukavhotere zvinode mwoyo wako nekudenga unoenda. Ukasai vhotere zvisikati mwoyo wako uite zvekumanikidzwa hawaendi kudenga ngokuti unenge waine rugununu. Saka ndiri kukutaurirai kuti vhotirai pemunoda, usaite zvekutumwe pekuvhoterwa. Ndapedza hangu ndiri pano paboche pamarange.
Zvinorwadza, zvinorwadza vanhu vaMwari. Kana tichitaura kudaika, munhu chai chaiye uri normal mukurarama anovhoterawo zano panguva yetinayo iyi. Izvi zvinogwadzesa naMwari. Kana vanhu vachizvinyengera nezvavari kuita izvika, nhamo yacho iyi haingamboperi yechida. Munhu uchiri kuvhotera kuti pamberi nezano PF wakafefungwa nzvimbo inenge yakatofefungwa yavanhu kuti zano PF inge ichiwina panguva yatinorarama ino. Nzvimbo yakafa, inorashwa naMwari panyika pano. Ngairashirwe kuro, haibatsiri, haibude. Munhu mukuninga mukuvhota vanhu vakaita seva tivadi, vanhu vasina zvavanoziva kuvhotera zano chai chai panguva yatinaiyi. Nosvodesa izvo.
Nhau iripo zvangu, ndoda kutenda vanhu vekugokwe neushinga hwavanahwo. Zvaisa vanyore zvairema, angoona purezidendi wedu achivhiringwa marumwe zuro apo pavaenda kundotsvaka kundotsvakira vamiriri vedu sapoti, akangoona zvakaitika. Saka tinotenda neivavo nevhoti yevakwanisa avo kuvhoterawo makanzira takwanisawo kuwanawo. Haiwa, tinozvitenda. Maradza kuva neushingwa neugokwe munoda shanduka. Haiwa, tinokutendai Mwari akuitire zvakanaka. Kwatiri kuenda ndokwavapedyo, kwatakabva ndokure. Ngaapinde hake mukomana. Muchitaura naApostle Paul, ndiri paweshanduko, ndiri paWoodbank Mpumalanga. Ndinotenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuramwa mabasa kwevarairidzi muzvikoro zvepamusoro muNigeria kwava nemwedzi mitanhatu. Kuramwa mabasa uku kwavhiringa vadzidzi munyika iyi vanoita mamiriyoni maviri nechidimbu. Hurukuro pakati pevarairidzi nehurumende dzakaitwa mwedzi uno dzakatadza kubudirira. Tiri muNigeria makare, varwi vanopfurikidza mwero vanonzi vakarwisa rimwe dhorobha muNigeria vakauraya musoja ndokutora zvechisimba umwe murimi wekuZimbabwe. Mukuru wemapurisa eKaduna State vaMahomed Janike vakazivisa vatori venhau kuti vachavazivisa zvese kana vanyatsoongorora zvakaitika.
Chema, iminda chema, meni wabrasa. Ngati peyi pari dindi, baby, tuenda. Ndoda chingoma iwewe neni. Ngati vama meza hata muna ipa, munga teni. Tuenda senti ngori tute.
Sezo, nguwe dia pera, tupotarisa zake zviri munhaudza nhasi. Vashandi vekanzuro yechitungiza vanoti vacharamwa mabasa kutanga mwedzi unouya musi wa11 Gunyana kana zvichemo zvavo zvikasakadziriswa. Zimbabwe National Roads Authority inoti kubva nhasi musi wa29 Nyamavhuvhu yakwidza mari dzinobhadharwa pamatoll gates. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.